Vashtaura nestudio 7 parutivi pemusangano wemakurukota enyika dzemuAfrica anoona nezvevashandi uri kuitwa muHarare vatsvangirai vati veruzhinji vari kuziva zviri mugwaro rebumbiro idzva remutemi wenyika rakanyorwa richitungamirwa nekomiti yeparamende yecopac. Vatsvangirai vati zvave kuruzhinji rweZimbabwe kubvuma kana kuramba gwaro rebumbiro iri pareferendum yakatarisirwa kuitwa musi wa16 kurume.
It doesn't matter how many months you give. People are the ones that put in input in this constitution. This constitution has been discussed in so many forums. Anyone can access this constitution and read through the constitution, and actually an education program is going to be conducted after which people can make a decision. If you have not already made a decision, I'm sure that even if you are given 10 months, you would have arrived at any decision. So I think that adequate time has been given. 1 month is sufficient. Could have been 2 months, but I think that 1 month should be able to give everyone an opportunity to understand it.
Gurukota rinoona nezvebumbiro pamwe nemabasa eparamende vaEric Matinenga nezuro vakazivisa kuti referendum ichaitwa musi wa16 kurume, uye vanoti hurumende ichiri pakati pekuzeya kuti vanhu vovhota pareferendum iyi kwezuva rimwe chete here kana kuti kwemazuva maviri. Vatsvangirai avo vakazivisa nezuro kuti sarudzo itsva dzinogona kuitwa muna Chikunguru pakatariswa mamiriro akaita zvinhu munyika. Vati hurumende yakazvipira kuita sarudzo dzakachena.
This is a roadmap. I've always told you that the process of getting to a date is influenced by the processes that are on the ground. We have a referendum, we have elections, and there are legal requirements in terms of periods. You'd give a notice for 1 month, you give another notice for 1 month, you need 21 days to nominations, you need 35 days to elections. So that is what influenced, and that's what the discussion was about.
Vatungamiri venyika dziri kuchamhembe kweAfrica vakatarisirwa kuita musangano pamusoro pegakava remuZimbabwe munguva pfupi iri kutevera, uye pane vemasangano anoshanda akazvimiririra vatori pakati pekushanyira nyika idzi vachikurudzira kuti pachaitwa musangano weSADC uyu pasimbiswe nyaya dzesarudzo dzakachena. Vatsvangirai vati Zimbabwe haifaniri kuita sarudzo dzakasviba vachiti zvemhirizhonga chave chinyakare.
This country is going through a very protracted transition. For the last 4 years of the government of national unity, a number of process benchmarks have had to be fulfilled, one of which has just been concluded, which is the constitutional making process. We hope that from the constitutional making process, a referendum will be conducted peacefully, as all the political leaders have espoused, and that we move on to the preparing for elections. Hopefully, once again, we don't want to slide back to a disputed election. Hopefully that the environment will be sufficient to produce a legitimate and a credible outcome, which will take this country much more forward than have been the case over the last 4 and 5 years, if not 10 years.
Zvichakadai, vatsvangirai vaudza makurukota enyika dzemuAfrica ari kupinda musangano wechimakumi matanhatu nepfumbamwe wakarongwa nesangano reAfrican Regional Labour Administration Center kana kuti ALAC kuti hurumende inenge yasarudzwa musarudzo dzakatarisirwa kuitwa muZimbabwe gore rino inofanira kukoshesa nyaya dzekuwaniswa kwevanhu mabasa zvinozoita kuti upfumi hwenyika husimukire.
The issue of job creation remains critical, especially in countries such as ours. Any new government that comes after the next election must be serious about the issue of job creation. With an unemployment rate of over 80%, a job ceases to become a simple economic issue. It becomes a far much greater issue that affects not only the economic growth and development, but also the political stability and social cohesion amongst the people. A decent work brings back human dignity and allows people to pursue their dreams. In Zimbabwe, we regard employment creation as a real game changer. Job creation will begin to address concerns of millions of our people who have left schools, colleges, and vocational training centers, polytechnics and universities. Job creation will not only bring with it dignity among our people, but it is prerequisite to economic growth and development.
Musangano wemakurukota emuAfrica anoona nezvevashandi uyo wakatanga nemuvhuro uye uchipera mangwana wabuda nezvesungo zvakawanda zvinosanganisira nzira dzingashandiswe nehurumende dzemuAfrica kuti veruzhinji vawane mabasa uye kuti upfumi hwenyika idzi hungasimudzirwe sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.